Manera na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitefe nyura tirimu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Si sagaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo gumi guru 22 2023. Makateerera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tikari taenda kukoto zvakuona kuti nyazi zvakuwandi kuti vanhu nesecurity vari kupindira kumabasa majonarisi. Zvataura naminista mangwana chaiyo chaiyo zvaenda kuna minista.
Vatori venhau voronga kutora matanho mushure mekudzimiswa mifananidzo yekudonha nekufenda kwemutedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi neZuro.
Zvino kana munhu achinga akwanisa kugara pasi pemuti kana achinga akwanisa kugara ari ega ongonyora tsamba, vanhu votodezwa, asi mabhajeti emamiriyoni enyika akashandiswa kutarudza zvinge zvichiitwa, unotoona kuti tinenge tatove nedhabo.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vatara zuva ra7 mbudzi seiro richagara dare richatambira mazita evanhu vanoda kukwikwidza musarudzo dzemabielections munyika. Chikafu chotanga kusvika muGaza asi hondo iri kuenderera mberi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano revapepeti vakuru venhau reNational Editors Forum rinoti riri kuronga kuenda kumatare uye kutaura negurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaJane Van Muskwere nezvakaitwa nevasori nevatsigiri vebato reZANU-PF neZuro zvekunzi vakamanikidza vamwe vatori venhau kudzima mifananidzo nemavhidhiyo avainge vatora panonzi pakafenda mumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi. VaMohadi vanonzi vakadonha vachitsvagira rutsigiro kuGood West uko kuri kukwikwidza nhengo yebato ravo vaJohn Paradza vanova mutedzeri webazi revechidiki kana kuti ZANU-PF Youth League. Musarudzo iyi mune vana vari kukwikwidzana kusanganisirawo vaEfraim Morudu veCCC, vaRobson Kurwa veNCA navaMartin Mudzingwa vakazvimiririra. Vanhu vari kutarisirwa kuvhota musi wa11 mbudzi. Sarudzo idzi hadzina kuitwa nedzimwe musi wa23 nyamavhuvhu mushure mekunge mumwe aikwikwidza vaChristopher Mutonhori Rwodzi vashaya munjodzi yemugwagwa. VaMohadi vanonzi vakatotakurwa nechikopokopo mushure mekudonha. Hatina kukwanisa kubata vaMuswere kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi kunyika dzakawanda kusanganisirawo muAmerica, mifananidzo yemutungamiri wenyika vaJoe Biden vachidonha mushure mekutadza kutsika inogara ichiburitswa nevatori venhau pasina matambudziko. Mukuzeya nezvenyaya vaMohadi iyi, tabata vanokokera mabasa musangano reNational Editors Forum vaNjabulo Ncube.
Hakunamura muhe majanisi anofanirwa kuti varege vachiita basa ravo. Kana waona mhando yehurumende vakuambira majanisi kuti vaite basa ravo, there is something wrong, vanoenda kuvhara something. Kana munhu akura akura, afoenda afoenda, vanhu vafanirwa kuona kuti mukuru time yekuti azorore kuti majanisi anofanira kuti adhilite putage iyoyo. Very wrong.
Izvi zvinorevei semaonero enyu vanhuve?
Sokara ndichitaura kuti hakuna free press muZimbabwe. Mauzionera nesu mauvhare majanisi vanhu vaone kuti munhu akura afrend samhaya nenyaya yacho tinzwe kuti zvafamba sei. Chaenda kutare chaenda kucourt zvakuona kuti nyazi zvakuwandisa kuti vanhu nesecurity vari kupindira kumabasa majanarisi. Zvataura naminista Mangwana chaye chaye zvaenda kuna minista mubvunza kuti minista iyo auya uchitaura kuti minister of everyone one freedom yemajournalist but makudzinga majournalist makuti footage
asika vamwe vehurumende vanoti mifananidzo yakadaro haizope chimiro chakanaka kutungamiri wenyika nekudaro zvinenge zvisina kukodzera kuti iburitswe.
Aiwa, so kana munhu afaenda ari kubasa majournalist vanofanira kuzvipia chaizvovo kana akagara gumba abva akolapsa naizvaitika izvi iprivacy yake padi angachiita basa rehurumende basa rofanwa kuona revanhu muri kunzwa basa revanhu munhu anobhadhara nehurumende uyu atinza akolapsa vanhu vafanira kuona kuti aiwa munhu uyu akolapsa ari kubasa atinza so majournalist angachiita basa ravo zvakakosha kuti majournalist anofanira kupiwa nguva yavo kuti vaite basa because histori iyi histori hombe uyu akolapsa ari kubasa zvinofanira kuzivikanwa nezimbabwe yese.
Vanokokera mabasa musangano reNational Editors Forum Vanjabulo Ncube vari parunare muHarare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatara zuva ra7 mbudzi seiro richagara dare richatambira mazita evanhu vanoda kukwikwidza musarudzo dzemabi-elections munyika. Izvi zvinotevera kudzingwa mudare reparamende kwenhengo dzepato rinopikisa reCCC nemutauriri wedare iri vaJacob Mudenda vachiti vainge vatambira tsamba yekuita izvi kubva kune ari kuzviti ndiye munyori mukuru webato iri vaSengezo Shabangu. Asi bato reCCC rinoti vaShabangu havana simba rekuita zvavari kuita izvi sezvo vasiri muutungamiri webato. Bato iri rinoti zvinokatyamadzawo kuti mumwe ari kuzvitiwo ndiye munyori mukuru weZANU-PF akanyora tsamba kuti padzingwe nhengo dzeZANU-PF 90 asi vaMudenda vakaramba kutora matano. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti zviri kuitika zvichabva kuti Zimbabwe ibatwe seyakageza negoka munyama nedzimwe nyika ichinzi haitedzere utongo hwejekerere. Asi hurumende iri kuramba izvi. Mukuzeya nezvenyaya iyi Tabata vaSolomon Bobo Sibunu vanoshanda nesangano reElectoral Institute for Sustainable Democracy in Africa.
Vanhu vachangobva futi zvekare tsarudzo, saka kureva kuti vanhu vachagara vari mupfungwa dzetsarudzo nguva nenguva. Hapana vanhu pavachazenge vachitarira kuti tinoda kushandira nyika, tinoda kudii, tinoda kudii. Saka munhu wese achagara achingotarira kuti inini nguva yangu yekuti ndiitwe rico ndidzokere zvekare tsarudzo ndiriini. Saka zvine dambudziko guru, zvine dambudziko zvekare kubudget kana kuti kuhomwe yenyika.
Munorevei apa mungatsanangura?
Nekuti kuramba mungoti sarudzo mwedzi nemwedzi pane sarudzo dzinenge dzichiitwa zvekare zvine zvazvinoita kubudget nekuti pane mari dzinodiwa kusarudzo dzinenge dzichiitwa. Tichizotarisa zvekare pakugadzikana kwevanhu kuti vave nechivimbo chekuti utongi hwejekerere huri pachena, zvinogona kunge zvine kurerusa kwazvinoita sarudzo dzinenge dzaitwa nevanhu kana kuti kuwirirana wirirano inenge iri pakati pevanhu nemapati ezvevatongerwo yenyika vanenge vachitsigira.
Asi panyaya dzakadai munoona masangano akaita sana SADC kana ana AU vachikwanisa here kupindira nekuti vanopikisa vari kuti zviri kuitwa izvi zvinenge zvanangana nekuti Zimbabwe ive nebato rimwe chete chairo rezvematongerwo enyika kana kuti one party state.
Chinoitika ndechekuti kana takatarisa SADC neAU kana neivawo masangano atingati maregional bodies, chaanotarisa ndechekuti mubumbiro remutemo renyu zvirimo here. Saka kana tichinge tiinazvo zvinoreva kuti vanogona kuramba vachidzokera kumashure kuti kana iri nyaya iri munyika menyu iri mubumbiro remutemo wenyika yenyu inyaya dziri kuitika mudanga renyu. Kana vakatozoona pamwe pachinge pazoitikawo chinhu chikuru chinokatyamadza kana chinhu chitisa ndopa vangazopindira. Asi kana takatarisa mamiriro azvakaita pari zvino kuti vanganzi vangapindira hazvisi zvinhu zvatiri kuona zviri pedyo.
Asi tichitarisawo kuti veCCC vachitungamirwa navachamisa vakaenda kumatare, hazvaikwanisa here kuti zvimise matanho mamwe akutorwa aya semaonero enyu?
Ndo zvazvinofanira kunge zvichiita kuti vamwe vachinge vaenda kumatare edzimhosva panyaya imwe cheteyo zvinoreva kuti nyaya yanga iri mudariro inofanira kutsimbomira matare agopa mutongo wawo nemaonero awo. Saka nekuda kwezvizvo nyaya ifanira kunge zvemabaelections zvaifanira kunge zvichibva zvambomiswa kuitira kuti matare agone kuve nemutongo kana kuti kupa maonero awo panyaya iyoyo. Saka zvinogona kuratidzawo zvekare mamwe matambudziko akawanda anogona kunge ari kumatare edzimhosva, matambudziko ari kune zvematongerwo enyika, matambudziko ari mumatongerwo kana mafambidzirwo ebasa kuparamende zvekare. Saka zvakutoratidza kuti pane matambudziko ari muzvikamu zvakasiyana siyana zviri munyika yeZimbabwe.
Iwo matambudziko ezvematongerwo enyika asangana nenyika aya angagadziriswa sei semaonero enyu?
Chekutanga ndechekuti mitemo yedu inofanira kuti ingotevedzerwa sezvairi, uye kuti vanhu vanongada kutonga yatingatiti all cost nesimba ravo rese nezvose zvavainazvo ndo rinogona kunge riri dambudziko guru. Ende izvi hazvina kiwa yatingati pane injection ramuchabayiwa kuti zvigadziriswe. Vanhu vanofanira kungochinja behavior yavo, maitiro avo, kana mafungiro avo nemaonero avo ezvinhu kuti nyika igone kuenderera mberi. Mitemo yatinayo yakatonaka. Vanhu vanofanira kunge vachiitwa marecords, vanogona kunge vakanganisa mitemo, vanenge vachikora kodzero dzevanhu, vanenge ndo zvinogona kukonzeresa, uye vanhu vakavatsaridza ndo vanofanira kunge vachidaro. Zvino kana munhu achinge akwanisa kugara pasi pemuti kana achinge akwanisa kugara ari ega ongonyora tsamba, vanhu votodezwa. Asi mabhajeti emamiriyoni enyika akashandiswa kutsarudza dzinge dzichiitwa, unotoona kuti panenge patove nedambudziko. Asi dambudziko iri harisi renyika yese, idambudziko rinogona kunge riine vanhu vashomashoma vanenge vari mune zvematongerwo enyika ivavo.
Nyanzvi munyaya dzesarudzo vaSolomon Bobo Sibunu, vanoshanda nesangano reElectoral Institute for Sustainable Democracy in Africa, vari parunare kuLiberia. Marori akatakura chikafu nemishonga atanga kusvika muGaza Strip kwapera mavhiki maviri kubva chikwata cheHamas charwisa Israel. Izvo zvakabva zvatangazve imwe hondo pavanhu vagara vari makara asionane kwemakore akawanda. Asi kunyange chikafu ichi chiri kupinda, Israel iri kuenderera mberi ichirwisa muGaza nendege nezvombo zvemuchadenga. Vanhu vanodarika zviuru zvina nemazana matatu vanonzi vafa muGaza. MuIsrael muchinzi mafa vanhu chiuru chimwe chete nemazana mana. Kurwisana uku kuri kuitika paine kuratidzira munyika dzakawanda, vamwe vachitsigira Hamas, vamwe vachitsigira Israel. Hondo iyi iri kutyirwa kuti inogona kupararira kune dzimwe nyika, sezvo zvimwe zvikwata zviri muSyria, Yemen neLebanon zvatangawo kukanda zvombo kuIsrael iyo ichidzosera. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaJohn Muchenje, vanoshanda nesangano rinokurudzira runyararo re4H Zimbabwe.
Samaonero angu ndinoti mapoka anopikisana, pane maways atifanira kukurudzira ekupromota peace pasina kudeva kweropa. Tinoziva kuti hondo vamwe vanofunga kuti inoropedza mhirizhonga, asi isusu tinokurudzira yatinoti dialogue. Vanhu ngavagare pasi vaonesane kuti ndepapi tivari kuita makakava, vodzama kuyananisana pachavega. Kana vachinge vatadza, votsvaga watinoti mediator, munhu anokwanisa kumira pakati pavo ovayananisa kuti zvibude zvakanaka. Takaona muno muZimbabwe 2008 pakamboita makakatano pakati peZANU-PF neNDC yatunanirwa naMorgan Tsvangirai, ZANU-PF navaMugabe. Asi pakauya vaThabo Mbeki from South Africa vakava mediator, vakatidzova neGNU, nyika yedu ikange yanaka isina mhirizhonga muno muZimbabwe.
Ko, chii chinopa kuti masangano akaita seUnited Nations atadze kupedza makakava akadai seatiri kuona kuIsrael ichirwisana nechikwata cheHamas?
Hatingati vatadza kugadzirisa, nekuti toimba zvinenge zviri muprocess. Nekuti nyaya yepeace building haiitiki musi one, it's a process yekuti you engage one party woengage another party. Saka samaona tiri kuzviita tinange United Nations inenge iri kuitawo shishi rekuengeja mapati ari maviri ari kunetsana kuti vave nechinhu chimwe chete. Satinoramba tine chivimbo chekuti vacharamba vachingoisa effort nerukurudziro kuti mukati menyika dzemuve nerunyararo.
Taonawo kutanga nhasi yechikafu chaakupinda muGaza, iyo yambenge yakakomberedzwa neIsrael pachinzi hapana chikafu chinopinda nemishonga nezvimwe zvakadaro kubatsira vanhu vari muGaza. Semaonero enyu, zvakakosha sei izvi zvekuti vanhu vari muGaza vabatsirwe?
Ndafara matoro nyaya dzechikafu nemishonga, nekuti munhu wese hapana vanorarama pasina chikafu uye hapana vanhu vanokwanisa kurarama pasina mishonga inokwanisa kuyevana yevanhu vakuru. Saka kwatiri zvinhu zvakanaka nekuti katikatasa nyaya dzemahuman rights, munhu wese ane right to food, right to shelter, right to education and right to medication. So zvinoratidza kuti even chetingava tiri mukati memakakata tiri mukati mehondo, kodzero dzevanhu dzinofanira kuiswa pamberi kuti vawane chikafu, vawane mishonga, vawane kudzidza uye vawane zvekupeta. Saa zvinova zvinhu zvakanaka zvinofadza kuti at least there's something chaakuitika kuti vanhu vawanewo zvekudya.
John Muchenje vesangano rinokurudzira runyararo re4H Zimbabwe vari parunare muHarare. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vari kutiza kuVenezuela vachida kutsvaga upoteri muAmerica vanonzi vawanda kudarika vanhu vari kubva kuMexico kana vake kutanga izvi zvichiitika. Vanochengetedza miganhu yeAmerica kana kuti Border Patrol vanoti vakasunga vanhu vekuVenezuela zviuru makumi mashanu nemana zvine mazana masere nemakumi matatu nematatu kana kuti 54,833 mwedzi wapera. Makateerera kuStudio 7 kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 pamasaisai anoti 909 AM 6175 7255 pashortwave. Muchirongwa chevechidiki, nhasi Taboka Ncube ari kutaura navaIshe Kwenda vakatanga kutengesa mugwagwa vachiri mudiki vakagona kuzviendesa kuchikoro kusvika vapedza master's degree. Iko zvino vave kudzidzisa kune imwe college yedzidzo yepamusoro muZimbabwe asi vachiramba vachienderera mberi nebasa ravo rekutengesa zvinhu. Ngatinzwei hurukuro yavaita naTaboka.
Ndeimwe yaikuti unenge uchingozamazama uchingotira kubatanidza zvinhu zvemastreets zvacho. Then ndozoitawo nyaya yekuti ndiri munhu akakubudikidza nenyaya dzestreet vending ndakwanisa kuzozvivandudza mukudzidzawo mundakazowanawo mukana wekuti ndimboshanda setemporary full time lecturer. Saka unenge ndeichizama kubatanidza zvinhu zviviri izvozvo kuti bhozi muchitarisa ikonomi yedu haisi yekuti ungati wakangogara pauri une kabasa kauri kuita kanga kari foma kubva watofila comfortable. Sateida kuzama kubatanidza zvishoma zviri kubvawo kune ukuku kuti zviende.
Saka kwamunodzidzisa uko munodzidzisa chii?
Zvandinenge ndichidzidzisa vamastudents zvine ukama hwakanyanya nenyaya dzemabasa futi ekuzviitira aya mukaona ifield yeindustrial sociology. Saka munoona tinotori nemaareas anofokasa nenyaya dzeinformal sector. Saka zvinondibatsira uye zvinobatsira kunyange vandinodzidzisawo kuti vanenge vachinzwisisa kuti ndinenge ndiine knowledge yezvinhu zviri practical kwete kungoti ndine knowledge yandakadzidza yekundakagraduata ndakupa maskills kune mama students. But izvo zvivo ndinenge ndichitopractice kana itawa nyaya dzeentrepreneurship anamitaura nyaya dzehuman capital development unenge uchizama kutaura kuti kudii kuwana unogona kumbotaura zvemutextbook wotaura kuti zvemutextbook izvizvi pane pamwe pazvinoita kuti gozhei kuzviexercisa muZimbabwe nekuda kweeconomic environment yedu. Saka unenge uine knowledge yatingati iyaya iri theoretical iyaya yekuti unayo yekungoverenga iyayo mabhuku kwozoita iri practical yekuti utori nayo yekuti uri kutopractisa something mufield mureal life chaimo chaimo. Saka zvinhu zvinobatsira futi vadzidzi kunyange neni wacho ndemti ndichidzidzisa.
Tichitarisa apa pavana vamunozodzidzisa basa iri reuvenda, mudzimwe nguva tinoona vamwe vanhu vachiritarisira pasi, makambosangana nedambudziko irere?
Ichokwadi chekuti pandakapedza kuita pandakapedza zvidzidzo pandakatanga kugraduata pekutanga pandakaita tingangoti ndichangopedza undergrad, munongoziva ikonomi yedu zvayakaita environment iriko ukabva tanga kuti uchitobva kukepwa uri kubva kuti wagraduata mabva kutora mufananidzo muchipemberera pamafacebook nemuma WhatsApp status kuti une kamwe kaachievement kawaita kanoenderana nezvekudzidza, wozoonekwa futi wakuinda kumupedza nhamo, wozoonekwa futi wamumastreets uchitengesa zvakasiyana siyana. Ichocho ichokwadi kuti vanhu vanoona kunge uri kuita kana kuti uri mufananidzo unoratidza kuti kudzidza hakuna maturo. Ndichiri ndega hangu ndaisangana nedambudziko rapa, asi ndirikungoshandisa inini life experience yangu kurarama kwandaita kuti kwaitosvika kuti saka vaipedzere nguva ichienda kuchikoro. Tozosvika iko zvinoiziva kuti ndakukwanisa kuita zvinhu zviviri, kuti unombowana kamukana kekuti uri kufomawo employment then nemusechi vanhu vachitonzwawo kuti munhu uyu anodzidzisa paunivhesiti chomunombe munyika. Vamwe futi vanobva vava vanobva kukurudzirwa kuti saka munhu akanga achiita zvekutengesa hazingamborevi kuti haana kurongeka. Asi kuti chinozongodikwa kushingirira nekuramba uine focus woenderera kumberi.
Mashoko enyu hamungada kusiyira vamwe vechidiki vari muZimbabwe vakatarisana nematambudziko akangoda kufanana neamakatarisana nawo?
Ndingangoti kunyanya semunhu ari mune zvedzidzo, ndingangokurudzira vechidoko kuti pane pamwe pekuti unogona kuona kuti pamba hapana maresources anoita kuti akuvandudze kuti uenderere mberi nedzidzo, asi iwewe unenge uine shungu, uine chido chekuti dai ndadzidza ndasvika pachinhano chakati. Chokwadi ndechekuti kutengesa mustriti kana kuita street vending kunoita kunge kwawandirwa, asi chokwadi ndechekuti nhamo chete ndo yanyanya kuwandirwa. Saka uye munhu haufani kubva wada kunyanya kusarudza kana zvinhu zvisina kumira zvakanaka, unofanira kutraya kuita zviripo izvozvo nezvauinazvo izvozvo kuti uenderere mberi. Unogona kutoti wapedza elevhu yako koshaya kwamari, asi ukatanga kuita zvekutenga nekutengesa unotanga kuona kuti unogona kutosevha kamari. Uye vanhu ndakaona kuti vanhu vari nyore kubatsira kana uine zvishomawo zvauinazvo kana kuti une zvauri kuratidza kuti uri munhu ane shungu kuti abatsirwa aine zvaari kuitawo, kwete kungomira uchifunga kuti nyika yakaoma handina. Ichokwadi kuti zvinhu hazvamira zvakanaka, asi munhu unokwanisa kuwanawo mukana wokuita something munyika yakaomayo kuti ubatsirike. Saka ndinofara zvekare kuti ndinotoona even uri pacampus zviri kungoitwa nevamwe, because mukatarisa muZimbabwe vabereki vedu, vabereki vanhu vakawanda vari kutoendesa vana kuchikoro kubudikidza nekutenga nekutengesa, havana mabasa anoshamisira vari kuita. Saka iwewe kana wango munhu akura kana wava above 18 unogona kutobatsira vabereki vako kuti unge uchitowana mari yefees. Uye ndinoda kusimbisa nyaya yekuti kana wawana mari musiti wanga uine chinangwa chekuendera mberi nedzidzo usabva wavarayirwa.
Avo vanga vava Ishe Kwenda, mumwe mukomana wechidiki, vachitaura naTaboka Ncube veStudio 7 vari paRunare muHarare. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba. Yesu simba rangu, simba rangu.
Vatereri, ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai muchirongwa chedu chezvechitendero. Nhasi tinonzwa zvamunofunga pemubvunzo wevana vanofa vasati vaziva Mwari. Ngatinzwei pfungwa dzevamwe vatereri.
Makadi vaWande, ini handibvumirani nemhinduro yapiwa na pakwesheni yavhunza nemwana kuti akafa anoenda kudenga here, nokuti Bhaibheri harina kwarinoti vanhu vakafa vanoenda kudenga. Saka kana mwana afa achave muushe, that means achavepo mukingdom of God on earth, zoreva kuti umambo hwaMwari ndiyo unouya kuno pasi, noti kuti vanhu vanoenda kudenga.
Makadi vatanonoka Wande, ndinokukwaisai muzita ramambo Jesu Kristu ndichiti rugare ngaruve nemwi. Ini zita rangu ndinoitwa Pastor Mungu, kubatsirana navamarumana pamusoro pevana vanofa vari vaduku kuti vanoenda muushe hwekudenga here. Nyayo tinoiwana pana Mateo 18 kubva pa verse 1. Jesu ivo pachavo vanoti vadzidzi vane vadzidzi vavo vanoenda kuna Jesu kunovabvunza kuti ko mukuru kuushe hwekudenga ndiani. Zvino Jesu nenguva iyo akadanira kwaari mwana muduku akamuisa pakati pavo akati zviro kwazvo ndinoti kwamuri kana musingashanduki kuvasa vana vaduku hamungatongopindi mushe hwekudenga. Naizvozvo ani nani unoda kuzvininipisa somwana muduku uyu ndiye mukuru muushe hwekudenga. Ani nani unogamuchira mwana muduku mumwe mumwe wakadai nezita rangu unondigamuchira ini. Saka Jesu akataura kuti kana vana vaduku ava vamunoona, kureva vatinoona vari vana vaduku vose, ushe hwekudenga ndehwavo. Saka vana vaduku vose ushe hwekudenga ndehwavo. Nekuti Jesu akadotaura akatsikadzika nayo kuzasi uko paverse 10, unodoti chenjerai kuti murege kuzvidza mumwe wavaduku avo. Nokuti ndinoti kwamuri kudenga vatumwa vavo vanoisa misi yose chiso chavo chababa vangu vari kudenga. Nekuti kana munhu ukaona wachinya mwana muduku unenge waita zvinhu zvakaipa zvikuru, ukaona wakanganisira mwana muduku, nekuti ndopa neziso ramwari pamwana muduku, nekuti uchiri mutsvene hasati ambotadza. Saka ziso ramwari nevatumwa vari pavana vaduku vose nekuti vachiri vatsvene chunhu. Nekuti mwana muduku vose vatsvene, vana vaduku vose vatsvene vanoda kuna Jesu. Vakada mwana Jesu kare, vakawanirwa nyasha zhinji naJesu Kristu vana vaduku vose. Saka ushe hwekudenga hose hwekutanga hwakamirira vana vaduku, nekuti havana mhosva pamberi paMwari vachiri vatsvene kana vana vachiri vaduku.
Munofara here mukomata nonoka wande? Ndini baba Tapiwa kukadoma. Pane mhinduro yapiwa nemutauri ataura zvevana vacheche kuti vana vacheche vatsvene. Vhangeri rinopokana nazvo kuti mwana mucheche mutsvene. Vhangeri rinototi muvanhu vese vakatadza. Ndo zvinotaura shoko raMwari. Mukaenda pana Romans chapter 5 verse 12, inototaura munhu wese akatadza. Kutadza kwakaitwa naAdhamu zvakaita kuti vanhu vese vanoberekwa vave vatadzi. Munhu anozova mutsveni nekuda kwokutenda kuna Kristu. Mwana mudiki haagoni kungova mutsveni asati atenda. Mukatoona mwana mudiki afa asati atenda, hazvigoni kuti avenzi mutsveni akutoenda kudenga. Nekuti kutadza hakusi kwatinoita uku. Kutadza kwakaitwa naAdhamu, ndiyo necha yemutadzi iyoyo. Mukaona munhu ari kuita zvakaipa izvizvi, imanifestation yekungoratidza kuti mutadzi haana kuponeswa. Akaponeswa hatadzi, ndiye mutsvene. Saka hazvifi zvakaitika kuti mwana mutsvene ari innocent semunhu ari ignorant. Haana chitsvene chaMwari, chinonzi holy, ishoko raMwari. Nekuti ndozvanotaura kuti tikipinange nepauro kuna Ephesians 4 kuti tivake kwanzi kuti tikure pakumuziva. Kristu anoda kutozikamwa. Mwana mucheche asati atoziva Kristu hazvigoni kuti aponeseke. Chero mukaverenga Romans chapter 9 mukaitangira zvenyu kana pavhesi 10 inotokuudzai kuti kana vhesi 11, nekuti vana vasati vaberekwa vasati vaita zvakanaka kana zvakaipa, kuti kufunga kwaMwari pakusanangura kwake kusimbiswe kusingabvi pamabasa asi kuna iye unodana. Zvakanzi kwaari, mukuru uchava muranda womuduku, sezvazvakanyorwa zvichinzi, Jakobho ndakamuda asi Isau ndakamuvenga. Saka inhau yekuti mwana mudiki haana chaanogona. Mwari anongosanangura munhu kubva achiri mudiki, anobva amunyora mubhuku yake upenyu. Saka ndozvinoreva shoko, hazvisi zvokuti kumucheche kukure watu vana zviri kuberekwa izvi vakure neshoko seisa First Peter chapter 2 verse 2 kuti pangai mukaka weshoko raMwari kuti mukure. Ndo vacheche vanotaura vanoberekwa neshoko raMwari vobva vatendeuka, kwete vanhu vadiki vari kuberekwa panyama.
Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo yezvechitendero, tumirai maaudio enyu pawhatsapp namba dzezvechitendero dzinoti plus 1 301 919 8140. Ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka vateereri.
Aiwa, tinotenda zvikuru Tanonoka Wande. Vateereri, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka. Tosangana mangwana mangwanani. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngesonto mhla ka 22 kuMfumfu 2023 ngokipstube. Endabeni zethu lamhlanje.
Okumele adinge abantu loba ngubani ngabadinga abantu but okuqakathekileyo ukuthi ngubani ozasayinela laba abantu ababe sebevela ebantwini.
Umnumzana Sengezojabangu waxhotshisa amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change edale lepalamende uthi nguye yedwa ozakhetha abaza kuncintisa kukhetho lwama-by elections.
Mina andireport kusengezo. Kusengezo kasilutho kimi. Umuntu nje ngimbona ezitredini. So akukhulumayo kungabe ku-affecta abantu bakhe hatshi mina. Yikho la namhlanje lokhu ngi-challenger i-recall yami.
Kodwa amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change bathi uyaziyenga uJabangu. Ngiqhubekela phambili impi phakathi kwele-Israel le-Hamas. Zalethulele zamasiko ezabatsha lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umnumzana Sengozojabangu waxhotshisa amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change edale lepalamende uthi nguye yedwa ozakhetha abazancintisa kukhetho lwama-by elections oluzaqhutshwa mhla ka-7 Mbalakazi. UJabangu utshele iStudio 7 ukuthi uselamagama abazancintisa kukhetho lolu njalo labazangena kudale lepalamende kusetshenziswa okuthiwa i-proportional representation. Uthi bazatshiswa kabuhlungu abazakwenza intando yabo kukhetho lwama-by elections oluzaqhutshwa ezigabeni phose ezilitshumi lapho aqhotshisa khona amalunga edala lepalamende. Ibandla lesalesisi lidla amalahle ngokwethulwe nguJabangu othi okwamanje ungumsekeli nikanobhala jikelele kwe-CCC. Ake sizwe uJabangu ekhuluma ngodaba lolu.
Okumele adinge abantu loba ngubani ngabadinga abantu but okuqakathekileyo ukuthi ngubani ozasayinela laba abantu ababe sebevela ebantwini. Ngezinto kathesi ezimi ngayo in terms of principle ukuthi umuntu olelungelo lokukhipha abantu ephalamende kumbe ukhipha abantu ephalamende enguye olelungelo njalo lokubisela abantu ephalamende. Kungehlula lokho ngilethemba lokuthi indaba le isenkantolo, inkantolo engaphezulu i-High Court. So i-High Court yilo ezahlazulula ukuthi vele ololungelo lokusayinela abantu njalo nxa i-High Court ihlazulula izahlazulula ukuthi unobhala jikelele osabambe isikhundla leso singakayi ku-Congress yimi ingavele itsho njalo kutsho ukuthi akusela omunye umuntu ozabuye abe lelungelo lokusayina. Kodwa singasabala inkantolo sesikhangela nje ama-facts. Olelungelo kathesi yimi ngoba yimi embakhiphileyo labantu ephalamende. Iphalamende ivumile bona kababakhiphanga ephalamende mhlawumbe bebevele bezakwehluleka lokubakhipha bona ephalamende.
Ye, lapho utsho ukuthi vele akumelanga i-CCC ibhode ngale kwakho, kumele badlule kuwe. Abafaka abanye abantu bebengalunganga bengakwenza khonokho.
Sizazama ukuthi sinqabele ukuthi kungabi la ma-double candidates ngoba kathesi kule ofisi ezimele yodwa. Inxa kuthiwa yi-ofisi ka-secretary general, angisomabhalane ka-president, ngingumabhalane jikelele wenhlanganiso. Kutsho ukuthi ngizimele ngedwa kodwa kule presidium kulama organs of the party ngiyayenza ama decisions yimi njalo engilobayo izincwadi yimi njalo engikhipha imbiko eparty so ngaleyo ndlela kuthi ukuthi sizavala izikhenxe zonke ukuthi kungaze kwaba le loophole yokwenza ama double candidates and ngimele iparty phe laba bahamba enkantolo ngama individuals akula muntu omele iparty ongichallengeleyo mina ukuthi angisiyo secretary general any member uyakwanisa ukuthi akuchallenge but ngalalungelo lokukuchallenge lokho kuyabe kusitsho ukuthi mina ngangichallengewa umuntu omele iparty akula muntu osekwenzile lokho so kutsho ukuthi nje ngifakelwe nje ipenalty e-High Court.
UMnumzana Sengezo-Jabangu uthi ungunobhala jikelele webandla le-CCC besixoxa laye ekobulawayo kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesiphathamandla zebandla le-CCC. Isikhulumelo sebandla leli uMnumzana Promise Mkhwananzi ubethembise ukuba uzakhuluma le-Studio 7 kodwa kasatholakalanga sazi sabuya emoyeni. UMnumzana Prince Dubeko Sibanda waxotshiswa nguJabangu edale lephalamende uthi indoda le yenza okungekho emthethweni.
Uyabona okwakuqala mina andireport kuSengezo. USengezo kasilutho kimi. Umuntu nje ngimbonayo estreetini. So akukhulumayo kungabe kuaffecta abantu bakhe hathi mina. Yikho la namhlanje lokhu ngichallenge i-recall yami edale le High Court. Ichallenge because ngiyazi ukuthi yenziwa ngumuntu ongayisuye okumele ukuthi ayenze. USengezo kaso secretary general wami. Kaze kakazake kube lesikhathi lapho ake ngareporta khona kuye ephathini le kuthiwa khona i-CCC. Ngenxa yalokho-ke lokhu akhuluma ngakho izifiso zakhe ekhuluma la ekhulumela abantu bakhe bona kalula abantu bakhe la yasebenza lapo abangahlanganisi mina labanye bami abangaxotshwanga ngendlela efaneleyo ephaliyamen.
Uthi-ke umuntu ongasoze alandele khonokho akufunayo ngasoze akukhiye ukuthi ungene ku-by-election ngakho-ke nxa sungena usuyabe usuyi-double candidate so uthi abazakwenza khonokho uzabajezisa futhi ukubona njani khonokho.
Hayi yabona uSengezo ukuthi nje seluhlanya ngasakwananga ngoba iqiniso elikhona ngelokhu ukuthi ama-double candidates akhuluma ngawo thina vele siwajwayele bevele wafakile kobulawayo lapho wachaya but njenge-by-election yona leyo ukuthi khona iza kuba khona angikwazi engxenye ngaba khona emaphutsheni akhe angiyiboni mina ngizama ukuyikhangela sibili le by-election akhuluma ngayo uSengezo ngibona ngani yinto nje ezaphelela emoyeni njengezithukuthuze nje angiyiboni sisi
yena uthi konokhu-ke usedalele umthethwandaba kafana lokuthi limnike umbekwa ngoba yena vele kula muntu omchallenge ukuthi kasiyo interim secretary general ukuthi akula even oyedwa
ngimchallengile mina ukuthi kayisuye interim secretary general ngimchallengile ku-founding affidavit yami ngisithi khona ayila umuntu mina ukuthi ngu-secretary general angikwazi njalo lokulunga le CCC angikwazi ngatshengise ukuthi yena uyikho lokho akutsho khona akulaluthalo utshengisayo akulaluthalo letha phambili ukuthi lutshengise ukuthi for sure uyikho lokho akutshoyo ngaphandle kokuthi nje esinya ekhona ngale lapha khona khona so I still maintain position yami yona leyo uSengezo kaso secretary general nakanye kalalutho aluletile edalele umthethwandaba olutshengisa ukuthi yena ungu-secretary general kumbe njalo ukuthi mina ukuthi ngaxothwe party so kanamandla phezu kwami uSengezo is just ngumuntu nje osihambelayo esitrict.
UMnumzana Prince Dubeko Sibanda usanda kuxotshwa edale lephalamende nguMnumzana Sengezo-Jabangu wexoxa le Studio 7 esebhinga. Ikubekelwa pambili impi ephakathi kwele Israel leHamas ngesikhathi ele Israel lihlasela ngamandla eGaza ngendizamtshina ezithwele imibhobho njalo lilungisela ukungena kuleyo ndawo lisebenzisa amasosha ahlome aphelela njalo ajame emngceleni weGaza le-Israel. Abezindaba abe-Reuters le-Associated Press babika ukuba ibutho lakwale Israel lilakho ukungena eGaza lisebenzisa amatanka athwele imibhobho emikhulu lokunye. Ngakwelinye icele ukuyaxokozela emngceleni wakwale Lebanon le-Israel lapho phoselwana khona amabhomba. I-Hezbollah esekelwa ngele-Iran isidubulana lamasosha akwele-Israel isola abakwenza eGaza. Ukuze sizokunengi ngempi le sixhume ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo uMnumzana Thabang Nare okwenhlanganiso ye-Organizing Zimbabwe lapha ukhuluma ezimele.
umhlaba wonke bebelokwesaba ukuthi singagcina sesingena kumpi yesithathu ehlanganisa umhlaba wonke i-World War. Ngoba kunje nje Israeli kuzwakala ngani iHezbollah lapha eseLebanon naye kuzwakala ngani isifuna ukungenela empini le Israeli le Hamas. Kuthi le Iran la izwakala ngani la iyalungiselela kwazi ukuthi mbini yiyanike Hamas imali. Le Russia kuthiwa ibithumeza indizamthina zokulwa eduze nje ingani yasikiza nje kulukwesaba kakhulu ukuthi kungagcina sokusiba le mpi engasilumathe benkulu kakhulu khona phana.
Singathi-ke kulungiswa njani nxa kulokwesaba kunje?
Kunzima Duke, kunzima. Sibonile United Nations Secretary General laphana kuTeres esithi hhayi kakukhumisana kumlotha abaningi balokho besithi leyi okuthiwa yi-two-state solution ukuthi Israel ne-Palestine behlalisane kuhle khona phana. Kodwa i-Israel ithi yona ayila problem ne-Palestine, ubudukubo kuba yi-Hamas ngoba i-Hamas yesuke yathumba abantu abangama-Israeli yabulala abantu abangama-Israeli. So abantu abaningi sibonile abantu be-demonstrator endaweni ezithiyeneyo nase-Washington DC kukhanya basekela i-Palestine kodwa ayi ngenxa ye ubuqhiwu lokwenziwe iHamas bathi hayi iHamas abayisekele. So kodwa kuba nzima khonapho ukwahlukanisa iPalestine leHamas.
Ye siyabona njalo ele Israel lithi lilakho ukuthi lingene eGaza Strip khona ngale kuyahlasela phezu kokubhomba konke lokhu pho ke abantu ke abasuze befika kakhulu khona.
Hayi lokho yinto ezabanzima kakhulu ngoba kuthiwa kulama tunnel ukwembiwa ngaphansi so bakwanisa ukuthi becatshe ngaphansi so abakwaziyo zokulwa laba bathi hey yimpi engathatha okwedlula inyanga ezilithumi ukuthi sibili nxa i-Israel sithi singena emhlabathini waseGaza.
UMnumzana Thabang Nare ukunhlanganiso ye-Organizing Zimbabwe beqoqa le-Studio 7 ese-Boston khonapha kwele Melika. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abeya-James France Press babika ukuba uMnumzana Mohamed Bazoum wagenqulwa libutho kwele Niger uyaphila lemuli yakhe. Abathuthuna umbuso bathi wazama ukubaleka ngontulikazi bambamba bamvalela esigodlweni sikamongameli. Ele Russia lihlasela edolobheni yeKharkiv izolo lapho libulale khona abantu abayisithupha. Amabhombo aphoselwe kuleyo ndawo abhidlize isakhiwo sokuthwala incwadi. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Okwamanje sike sizwe ezamasiko.
Benganamasiko wawusenzi umandla.
Yelo baba mkhulu.
Namhlanje ke silo mnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu. Sixoxa ngodaba olukhulu kakhulu udaba lukaSimiso Senkosi obulewe ke lisoka lakhe uDingani Sibanda. Kuthe sokunjalo ke umdeni wakoSimiso Senkosi ukuthi sebefuna isivulamlomo ukangaziwe amalobolo lezinto ezifanayo. Kambe esintwini kuyavuma yini lokho? Siyakwamukela uhlelo ngwenu.
Ngibingelela babuDube kubalalali bethu nabasakazi bethu be-VOA. BabuDube abantu besakithi isintu yinto elichilo leyo yokuthi abantu mangabe sekujone umuntu bese kuba lezinto ezifana nalezo ukuthi bathi bayalobolisa benza yonke lento. Kanti futhi into engavamisile ekadeni ukuthi kube nokubulalana kakhulu la othola khona umuntu esezowabulala unkosikazi noma mhlawumbe ophila naye obengakabi unkosikazi ngokugcwele. Kodwa-ke kuye kwenziwe nje indlela yokuthi mhlawumbe ekuhlonitshwe phela lo osethule alondolozwe aze fike endlini yakhe yokugcina. Kungenzeka vele abakubo kwentombazana bakhalale mhlawumbe bathi bona bazazenzela konke laba ababulali bona ngeke bebeyingxenye yokumbeka. Kodwa-ke futhi laba ngapha kulo ongumfana mhlambe ongeno osuke bulale le ntombi yakhe noma lo nkosikazi wakhe kumele benze indlela yokuzama ukuthi kuthelelwana amanzi ngokuthuma izithunywa ezizoya laphana phela ziyolabhela ziyocela ukuthi kuxolelwane ngoba ekugcineni umndeni wonke usukungathinteki umuntu osukwenza ububi nguye lo umabulala.
Sikhuluma ngakhona ke ukulabhela kuvele kwakusenziwa nakudala kwakusenziwa njani?
Bengisathi mina kuye kwenziwe nxa ngabe umsebenzi sewenziwe nxa sebethumela umuntu ukuthi akaye laphana noma abantu bese-ke mhlawumbe labana sebesithi-ke akugezwe ilokhuzana umndeni wabo ngendlela athize bese kugezwa-ke ngakho lokho ukuthi mhlawumbe kuba nesilwane noma izilwane ezikhitshwayo ngendlela yokukhombisa ukuthi uzanywa khona ukuthi kubuyiswane kodwa akuze kwabizwa-ke ngokuthi kungamalobolo noma kuyinhlawulo kodwa-ke kuye kube yileyo ndlela ukuthi kugezwe lowo muzi lalabo futhi bezama ukugeza icala lela lingahlalise lilengela umndeni wonke kuze kufike ezizukulwaneni.
Yes, yawazi ukuthi kwesinye isikhathi nxa kungenziwanga khonokho kuyangena uzimo ekhaya akunjalo?
Yebo, kunjalo impela njengoba ngisitsho ngithi mina iye kukhangelelwe ikakhulu lesizukulwane esizayo noma umndeni nje wonke othola ukuthi nxa kungalungiswanga kahle kusengenzeka ngempela into yakhona ibisisiba yindubu ezohlasela umndeni wonke lesizukulwane.
Ye, siyamuzwa lapho-ke ngubaba uMbuso Ngwenya, incwadi kuzamasiko esintu. Sibonge kakhulu baba Ngwenya, ungadilela kusasa ba.
Asibonge babuDube, sibonge nakubasakaza abalaleli.
Sike sizwe-ke ezokholo lesiKristu silo mfundisi uSeni Sibanda.
Namuhla ngizafuna sikhangele kwabase Efesu chapter ka 2 ngizabala kuverse 1 ngisiya ngiyehla phansi. Lina lalifile ngezimpambeko la ngezono zenu elalikade lihamba kuzo ngendlela yalomhlaba lilandela umbusi wamandla asemkhathini ongumoya osasebenza lakathesi phakathi kwabangalaleliyo. Ngifuna ukuthi sehle lapha sikhangele ukuba kuvesi ka 5 ithi lanxa sasifile ngezimpambeko zethu wasivusa kanye lo Kristu ngomusa lisilisiwe wasivusa kanye lo Kristu Jesu wasihlalisa kanye laye ezulwini ukuze kuthi ezikhathini ezizayo abonakalise inotho enkulu yomusa wakhe lobubele bakhe kithi kuKristu. Ngifuna sinanzelele bazalwane namhlanje ukuba ilizwi lenkosi lithi thina sivusiwe laye uKristu. Siyakwazi ukuba nxa uNkulunkulu singabi mazi, uPawulu uthena lapha kwabase-Efesu lina lalifile. Umuntu ofileyo ngumuntu ongakwanisiyo ukwenza ulutho, kodwa siyananzelela ukuba uPawulu uthi ngenxa yomusa kaNkulunkulu livusiwe. Livusiwe laphila kuNkulunkulu. Lokhu kuyinto eqakathekileyo okumele siyinanzelele. Siyananzelela ukuba indlela uNkulunkulu asivusa ngaso ukuze imizwa yethu, umphefumulo wethu ivuke kuKristu, ikufa kukaKristu njalo ngumusa lobunene bakhe. Ngifuna abantu bebekwazi ukuthi njalo sonke silaleliwe balaleli bami sibekwazi ukuthi singeke sasebenzela lumusa kaKristu, singeke sasebenzela ububele bakhe, kodwa kungomusa wakhe. UKristu uthi yena, wozani kimi lonke lisindwayo ukuze ngilethule imithwalo. Njalo-ke uNkulunkulu uyakhuluma ukuba uKristu nguye ukuphila kuze kube naphakathi. Nxa sisiza kuye sithola impilo entsha kuKristu, impilo esehlukanisa labanye abantu. Lokhu akutsho ukuthi singabantu abakwanisa yonke into, kodwa akutsho ukuthi singabantu abathemba umusa kaKristu. Nxa siphakathi komusa wakhe, siphakathi kwamandla akhe uNkulunkulu. UPawulu lapha uletha indaba ezinhle. Indaba ezinhle yikuba asilahlwa uNkulunkulu njalo akumelanga sithone siphakathi kokuba sifile empambekweni zethu kodwa kumele sibe ngabantu abakwanisa ukuthi siphile kuKristu siphiliswa ukwamukela yena uJesu ukuba phakathi kwempilo zethu siphiliswa ukuba yena uletha impilo entsha phakathi kwethu ngiyakwazi ukuba abanye babuza ukuthi kambe lokhu ngakwenza njani zintathu indlela ongazenza okokuqala kumele ukuba ulethe inhliziyo yakho kuyuKristu kuqakathekile lokho yonke into ivelela enhlizweni okwesibili kumele ingqondo yakho iguqulwe ikwazi ilizwi likaNkulunkulu ilizwi likaNkulunkulu liletha umqondo wakhe yilo elitshintsha indlela esenza ngayo izinto okwesithathu ikunanzelela ukuba thina sisesigabeni sokuba sihlezi layo uKristu emazulwini kutsho ukuthi uNkulunkulu usibeka esigabeni sokuba usikhangela njengabantu abakhe njalo nxa ekhangela thina ubona uKristu owasihlengayo ubona umuntu ohleziyo esandleni sokudla kwakhe ubona umuntu onamandla ngoKristu sesigqiba namhlanje kusihlwa mfuna unanzelele ukuba loba sasifile ezonweni zethu uKristu sivuse kakutsha uKristu letha impilo enaphakade phakathi kwethu ngakho-ke mzalwane akumelanga udangale uthi mina ngikwanisi kodwa into eqakathekileyo ukuthi uvumele amandla kaNkulunkulu asebenze empilweni yakho ukuze uthole lokhu ukuvuka kakutsha okukuKristu amen asithandazeneni baba ngegama likaJesu siletha wonke umuntu olaleleyo ukuba umvuse phakathi kwesono babekwazi siyakwazi ukuba wena babekuqaliseni wawuvele unobudlelwane lathi isono sasehlukanisa lawo kodwa ngoKristu ususibuyisele siyabonga igazi likaKristu eliyilo elisigezise ezonweni siyathandaza ke baba ukuba kuwe wonke lo olaleleyo basize nkosi babekwazi ngcono njalo impilo zabo zibe kuwe negama likaJesu amen balaleli bami asihlanganeni ngeviki elizayo senzeni njalo lokho esikukhuthazana ngakho ukuthi asivumeleni ilizwi lenkosi lisiguqule lisebenze empilweni zethu
lapha sizwe umfundisi uSeni Sibanda esithulela ezokholo lesiKristu
siyalamukela kwisigaba savatsha igama lami nguThabo Kancube namhlanje sicoxa lomnumzana Sipho Sibanda owasungula inkampani etolika indimi ezithiyeneyo eZimbabwe
so iAlaso inkampani eyenza ngokwendimi ezithiyeneyo okwakhathesi silendimi ezifika zona isithiyagalolunye siyazifundisa njalo siya offer ama-services a-related kwizindimi lezi agoqela ukutranslata kwama-document lokuyintapreta uku-editha ababelobile abakulobileyo kanye lokuproofreada
la kucabanga njani ukuthi lenze umsebenzi lo
so owenzakalayo ukuthi sabona ukusilela okukhona empilweni nje la kuma-communities ethu ikakhulu ku-corporate world la nxa sesikhangela ukuhanjiswa kwemibiko uzathola ukuthi eminingi yakhona iyabe ilotshwe ngesilungu izafuna ukuhumutshelwa isiwe esintwini isiwe ku-french isiwe esishoneni isiwe kanye la ku-sign language so kuba lokusilela thize okuba khona ungakhangela kunika umzekeliso ngesikhathi se-COVID imilayezo eminingi yelotshwe ngesikhiwa eyayisakazwa lugatsha lwezempilakahle i-Ministry of Health kodwa abangezwayo endlebeni labangakhulumi ngemlomo abasebenzise sithi i-sign language babesilela sizokubuya ku-information ababeyithola ekusakazweni okwakusenziwa imilayezo leyi kanye lezimemezelo ezinye ezilize ezaziphunyiswa ngohulumente kanye logatsha lwezempilakahle so thina yikho lapho esasingena khona-ke lapho sincedise ukubana abantu bathole injalo bafinyelelwe imilayezo abangabe beyidinga
njengosakhulayo kuyini okwakupha idlabuzane kumbe umfutho wokuthi uthi ufuna ukuyenza umsebenzi onje
ngabona mina idigri lami lakuqala libe lingelesindebeni kwathi elesibili laba yi-masters ye-African languages So vele ngingathi kuyinto engayifundelayo esikolweni emfundweni yaphezulu. So ngokusebenza nje enganyikwenza ngokufunda enganyikwenza ngangibona ukusilela okwakukhona leso sikhanyele endabeni zezindimi lezi zamalanguage. So yikho ke ngavela ngahle ngaba lesifiso sokubana ngenelise lami ukuvala lelo hlandla elalivulekile kuma-languages. So kuningi okuyake kumele kwenziwe, siyazama sibile ngendlela zonke ukubana sisebenzelana kanye labanye nje esiyabezile mbono efanayo kufiudio nale.
Kwabanye nje abasakhulayo abangabe bebona umsebenzi owenzayo lowo bemangala nje ukuthi ha omunye osakhulayo yenelisa ukwenza umsebenzi onje, umbiko ongaba lawo nje onkuthazo kiwo ngokuthi
ungabona njengoba ngishilo lapho ekuqaleni ukubana i-degree lami lakuqala emfundweni yaphezulu lalingelesiNdebele. So uzathola ukuthi ekufundeni engangikwenza baningi ababebuza ukubana wenza i-degree lesiNdebele ufuna ukuyasebenza msebenzi bani, abaningi njalo babesithi ufuna ukuba yinyanga yini so engingakutsho nje kubana abantu abasoze bathule ngoba imlomo vele ngiyabantu ukuthi bakhulume, kodwa thina njengolutsha kumele ukuthi kwesiyabe sikwenza khonoko sithole isiyenelise ukunanzelela amathuba akuhlangothi esikilo. Ungabe ukwezokulima, ungabe kuma-languages lapho esikhona, lathi sabona ukusilela okukhona, sabona amathuba akhona, saqalisa ukusebenza khonapho. So njengolutsha ozokufuneka ikakhulu nxa uselizweni elifana leZimbabwe leli lakithi, sokufuneka ube ngumuntu oyenelisa ukubona amathuba akhona. Ungabe kukuluphi uhlangothi lwezemfundo kumbe ufundele uphi umsebenzi, ubone ithuba elikhona njalo lisebenzise. Ubuhle esilabo thina kuma-languages kokwezindimi ukuthi indimi zingena yonke ndawo.
Okusigaba sabatsha namhla besixoxa lo Sipho Sibanda owasungula inkampani eyokutolika e-Alaso. Asihlangeleni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyabonga kakhulu Tabo Kancube, ube losuku oluhle. Wezemidlalo uJoseph Nyanju usipha impumelo yemidlalo edlalwe namhla kusigaba seKasilaga Premier Soccer League.
Iqembu elihlezi endaweni yokuqala engalanini yemiklomelo yelengezi Platinum Stars linqobele yada nge-1 kanye emdlalweni obusenkundleni eBaobab. Limpumela ishe iqembu leli lemiklomelo engamashumi amahlanu lesikhombisa 57 kuthi ele Dynamos lona elinqobele ze-PC Kariba nge-1 kanye lisendaweni yesibili lilemiklomelo ngamashumi amane lathoba munemunye 49. Eminye imidlalo edlalwe namhla iphele kanje. Iqembu leBulawayo Chiefs libe ngujikelo bhanqa 0-0 lele Highlanders ngasemagumeni yeBaobab Field. Iqembu leManchester Diamonds lichayele wange nge-2 kanyanga sekibo ukuthi enkundleni National Sports Stadium iqembu leCapes United libe ngujikelo bhanqa 1-1 lele Cranbourne Bullets. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyagqiba uhlelo lwalamhlanje wathi sikhangele ebesilazo. Umnumzana Sengezochabangu othi ungunobhala jikelele webandla le-CCC waxotshisa amalunga ebandla leli edala lephalamende uthi nguye yedwa ozakhetha abazancintisa kukhetho lwama-by-elections. Kodwa amalunga ebandla le-CCC athi uyaziyenga uChabangu. Iqhubekela phambili impi ephakathi kwele-Israyeli le-Hamas. Sikuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje Oliver Lesaka ngenjabulo umthembo sithembayo uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.